Vatongi vaviri vedare repamusoro nezuro vakarasa mutongo wakanga watongerwa varwiri vekodzero dzevanhu vatanhatu avo vakabatwa nemhosva nedare raMajor Street yekuronga muna 2011 zvekupidigura hurumende yevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kubudikidza nekuratidzira sezvakaitwa kuMiddle East nekuNorth Africa uko kwaidaidzwa kuti Arab Spring kwakaitika kunyika dzakaita seTunisia, Egypt, Bahrain, Libya, Yemen neSyria. Vatanhatu ava vanoti vamunyaradzi gwisai vano vemutungamiriri wesangano reInternational Socialist Organization muZimbabwe kana kuti ISO uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaHope Ogumbo, muzvare Antoneta Choto, vaEdson Chakuma, vatatenda Mombeyarara pamwe navawoka muzimuto. Vatanhatu ava vakasungwa pamwe chete nevamwe vanhu makumi matatu nevapfumbamwe mushure mekuona kwavakaita vhidhiyo yekuratidzira kwakange kwaitwa kuTunisia pamusangano wakaitirwa muHarare. Mushure mekutongwa kwavo, vatanhatu ava ndivo vakabatwa nemhosva yekuronga kuita zvemhirizhonga nechinangwa chekubvisa vaMugabe pachigaro. Mushure mekunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare repamusoro navagwisai nevamwe vavo vashanu, vatongi vedare repamusoro vanoti vachausungwe navaNeville Wamambo vakarasa mutongo wakanga waturwa nedare pamwe nekubatwa kwavakaitwa nemhosva. Vachiti kuona vhidhiyo chete hakuratidzi kuti vanhu ava vaironga zvekupidigura hurumende, pasina humbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti vasungwa ava vaironga zvekukonzera mhirizhonga munyika. Mumwe wevanhu ava vaHope Ogumbo vanoti vari kufara zvikuru nemutongo wakaturwa nedare kunyange hazvo vakange vatopikira mutongo wavakange vatongerwa.
Ndokufara kuti mhosva yanga yakagara pamatunduru edu kwemakore anosvika kana 7 isati yanatsogadziriswa, tichiri kukumbira kumatare vatongi vakuru vedare redzimhosva rekuHigh Court kuti vaiongorore zvakare tibviswe pausungwa hwatanga taiswa nehurumende yaMugabe. Tinonzwa kufara kuti nyaya iyi yabviswa. Zvaakuchitipa mukana wekuti tirambe tichishanda takabatana nevamwe vemunyika ino kuti rusununguko rwevana vezimbabwe hunyatsosvika pakati tikitiki. Hongu takashungurudzwa, takagara mujere, takatongerwa community service, takabhadhara matsomondo atingati efine, takabhadhara mari yakawanda zvikuru, vamwe tikashanda community service yacho tisati tazobvumidzwa nedare kuti timbomira kuita izvi dare richiongorora nyaya yedu. Saka tinongoti kuvana vezimbabwe, nyaya yekurwira rusununguko pachi pamwe izvi zvaratidza pachena kuti madare ekumagistrate court vakanga vatibata nemhosva izvi vakanga vachishandawo vakambunyikidzwa nehurumende yaMugabe.
Vagumbo vanotiwo kunyange hazvo vaipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavaMugabe iyo yavairamba, zvakazobudawo hazvo pachena kuti vaMugabe vakange vasadiwe neveruzhinji sezvo vakazobviswa pachigaro nevamwe vavo vari muZANU PF avo vakabatsirwa nemauto kuvabvisa pachigaro gore rapera.
Sezvamunozivawo vana vembwa vasunuri musi umwe, zvakakura tora makore matanhatu kuti vamwe vemubato reZANU PF vazoonawo kuti murume wainzi Robert Mugabe wakanga asvina nyika kusara muvura hwenyika musina kana chirimo vachibva vazomukudubura muzviitiko zvakaitwa muna Mbudzi gore rapera 2017. Zvinombonzi vanhu havachati muna Novemba muna Mbudzi, asi utongi hutsva hurimo hwakabudawo muna Novemba. Zvinongotiwo hameno mberi kwatinoenda iko, kwasinonzwa mufaro kuti nyaya dzataikurukura nezvadzo nokutaurawo kuti nguva yavo Mugabe yekutonga yakwana zvakazoonekwawo nenyika. Saka tingangoti takanga tisiri kunyanya kufamba kudivi rakaibva remhepo.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaRashworth Mukundu vanoti kuraswa kwenyaya yavagwisai nevamwe vavo kunogona kuonekwa senzira yemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuedza kuti vatongi vematare vaonekwe sevanhu vanoshanda vasina divi ravanorerekera pamberi pesarudzo dzegore rino.
Zvinoita sekunge hurumende itsva yava Mnangagwa inenge yatitsupfunureiwo mashandiro akaita semapazi akaita sematare kuti anga achiita zvinhu akati sunungukei aite zvinhu achishandisa zviri pamurau. Saka zvaitika zvinongotiburitsira pachena kuti kare nguva yavamugade udzvanyiriri hwangu hwanyanyisa. Uyezve zvakarova vamunangagwa nematare waya nemapoka ehurumende akasiyana-siyana vari kutarisa nyaya yesarudzo kuti vange vachiita kunge chimiro chinenge chakati nakei pamberi penyika dzepasi rose. Izvi zvinoda kuti zvirambe zvichiitika kuti tinyatsoona zvakare kuti pane sanduko yaitika. Asi nyaya hombe ripo ndeyekuti nyaya yagara isina maturo. Saka handione tichifa kuisa ukoshi hwakawanda kana kukoshesa sitereki nyaya iyi, asi kuti tingoitarisa seimwe yeudzvanyiriri hwaitika munguva dzakare.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vanoti veruzhinji ngavachenjerere kufarira n'anga inobata mai huroyi.
Handifungi kuti tingati matare ava kugona kutonga nyaya nokurasa nyaya dzakaitwa dzinenge dzaipomerwa agenesi vamugabe. Zvazvinongoreva nezvokuti nyaya idzi dzaadzangova yatingati pachirungu academic, nokuti inyaya dzaiva dzaiendeswa kumatare dzichiteera mutungamiri anga ariko iko zvino vamugabe, vanova vakabviswa nekuna navamunangagwa. Saka matare iko zvino anenge aona kuti masamba asiyana, tsvimbo yarerekera kuna vamunangagwa. Saka vamugabe havachina yatingati protection. Saka dzinongova politics dzokuda kuratidza zvokuti vamugabe vanga vari munhu wakaipa wakazobvisa navo namunangagwa. Saka tichazoona kuti matare ava kuita zvakanaka kana azombotongawo nyaya dzinoinvolvawa navamunangagwa. Tinoziva kuti une nyaya dzakawanda dzamadiamonds dzinoinvolva even manasahwira vavamunangagwa vanaobheti mbofu navamwe. Kana vatanga vamboitawo idzozvo dzakadaro dzinoinvolva vanhu varimo muhurumende ikozvo, tingazoti matare ava kugona kutonga nyaya maiso kwazvo nyemba kusadzarongwa. Asi pari zvino tinongoona kuti unongova mugariro wayo shuro kushaya nyanga. Matara anongoda kuita sekuti anofadza nyaya achirasa nyaya dzavamugabe dzadzisina basa dzaingombunyikidzwa vanhu. Saka tinoda kuzoona matare achirasa nyaya dzinenge dzichienda nevaripo iko zvino vari kushungurudzawo vanhu.
Mushure mekubatwa nemhosva yavaipomerwa, vagwisai nevamwe vavo vakabhadhariswa madhora mazana mashanu pamunhu semari yefaindi pamwe nekushanda kwemaawa mazana mana nemakumi maviri pamunhu wega wega. Vasungwa ava vanoti vangangoenda kumatare zvakare vachida kuripwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.